ngayakho pomme wayo yazi offending people of a certain race or religion or alternatively criminal nuisance. Zvichibva pakuprofita kwavakaita ivo vachiti mutungamiriri wenyika achafa musi wa 17 saka takati isusu mutemo iwoyo une kakumbunikidza kwauri kuita kubatirira kodzero dzavo vamugadza kodzero dzavo nopuwa neconstitution saka nokuda kwaizvozvo takaita chikumbiro chekuti nyaya iyi iendeswe kudare repamusoro reconstitutional court nokwanisa kutsanangudza kuti kuvatongera nyaya iyoyo kutyora kodzero dzavo here kana kwete saka chikumbiro ichocho chakange chichipikiswa nemachinjisi ehurumende maprosecutors asi nhasi mutongi nesabarauta vaona zvakakodzera kuti nyaya iyoyo iendeswe kuconstitutional court
saka ichanzwi kwariini kudare repamusorosoro uku
uku inototora nguva yakatorebesa hatisati atoziva nekuti still nemaprocesses aiko nokuda kusvika kana gore
saka izvi zvinorevei kuna iwo Pastor Mugadza
kuna Pastor Mugadza zvinoreva kuti izvezvi vasununguka havasina nyaya yavachiri kuuya vachiripota kumatare takamirira kuti dare pamusoro ritonge mutongo wavo saka yambosendekwa nyaya iyoyo
mutemo upi wamuri kupikisana nawo uri mubumbiro
bumbiro remutemo rinotipa kodzero freedom of expression freedom of conscience freedom of protection by the law zvese izvozvo zvinochengetedzwa neconstitution
tichitarisawo mamiriro ari kuita nyaya idzodzi kana kuti nyaya iyoyi kumatare edzimhosva tingatarisa here kuti zvinhu zvingadzora vamugadza mashandiro avari kuita basa ravo
maonero angu hazvina chavakanganisa maitiro avo nokuti vari kuona mafungiro avo achionekawo nedare kuti mafungiro asiri asina musoro asi kuti anogona kunge achiratidza kuti pane kakumbunyikidzika kare saka zvinotovakurudzira dzimwe nguva